kuda kukorokotedzwa mafellows asvika kuwashington dc ndichingofara navo nekuti ndinoziva kuti chirongwa chemandela washington chichashandura upenyu hwavo maonero avo achachinja and mametrics avashandisa vari kuamerica achatisvira izvinyikira yavanoshanda nayo zvakanaka kuona zvinoitwa nedzimwe nyika tichionawo tichidzidza saka it's a very educated program yandirikuda kuvakorokotedza nayo.
Imi pamakauya muna 2019 zvirongwa zvipi zvamakaita zvamunotarisirawo kuti vari kuuya vachange vachipinda?
Isisi patakauya takashanyira masangano mazhinji akasiyana-siyana anobatsira vanhu. Ini ndinoshanda nevakaremara. Ndakawana mukana wekuenda kunoona zvikoro zvinodzidzisa vana vasingangoni kutaura. Ndakaona yunivhesiti yacho hombesa irimo muwashington imomo kuti ndione kuti vana vacho vanodzidziswa sei. Ndakaona uye vanoshandisa mahati kana kuti mabhiza kudzidzisa vana vane madifferent disabilities. Saka ndikungoti munhu wese ane area yaanenge achibata. Saka paanosvika ikoko vanoshanyira maorganization nenharaunda dzakawandawanda vachionawo sedhati zvitsetsewo zvavari kuita muupenyu. Saka inini kudzidza tiriti ndakaona zvinhu zvakawanda takasangana iyezvo nemapolicy makers iyewo tinodzina nawo kuti tiibadenimeni. Saka zvizhinji izvozvo vakazviona vanozviaplyawo mubasa mavo. Saka ndikuona kuti izvinhu zvavakatsa kumboona muupenyu zvinotanga kuzodzidzisa ino maonero avo avanoita zvinhu.
Shoko ramungasiyira vauya muchirongwa ichochi chemandela washington fellowship?
Shoko randingasiyira vauya ndezvekuti ndavapa zvidzidzo zvavachasvika because sezvandataura is a life changing opportunity. Ngavasatambise mukana wavapiwa iyoyo, ngavaite mametrics akangosiyana siyana vachisheya vachizivawo vamwe kwenda african continent zvinotobatsira futi izvozvo kubasa ravo kuti vachitozivana nemamwe mayoungsters. Yani is a powerful program zvekuti vanhu vacho vatiri kuita navo muyoung izvozvi maleaders mumakantries avo. Saka mukana iwoyo ndeyekutobatisisa ndeyekutodzidza vachiyatobata vachiita mametrics avo. Saka ndiri kungovashuvirawo nguva yakanaka.